nyaya yekuti mari iri kukwana inyaya yatagara tichitaura nguva yakareba kutaura kuti iko mari yedu yatinoti yepanze yatinoti forex inenge shoma uye iri paespani zvairi kubata zvakawandisa inoshanda pakutenga mishonga yekuzvipatara pakutenga vana witi kuti kwave nebread pane zvinodiwa kumining and so forth saka mari yagara zvaishoma tinoziziva asi maerano nenyaya yamafuta yatingati kudai diesel kana petrol hurumende yanga ichiedza chaizvo kuti kunyangwe forex ichinzi ishoma painopamudzwa pana apa kuti zvese zvinodiwa zvikwane vanga vachiti hurumende yanga ichipa mari yokuti tirambe tichiwana mafuta iwayo plus voinisa minista weenergy and power development ndanga ndichigadziridza tingati mafacilities kana kuti dzimwe nzira dzokupiwa zvikwereti zvinenge chakati reberei yatingati long term kuitira kuti zvimbobatsira pakunge pachizouyawo vamangunja seRBZ vachipinza mari yavanenge vachiwana
pane humbowo here sezvamuri kumbotaurawo wekuti pane vanhu vari kutenga mafuta edzimotokari vachinotengesa pamukoto
nhamo yataita yakakurisisa ndekuti petro yedu nedizini munzvimbo matinogara yatingati rijini yedu taita fanika ndisitakachipa tega kana tichitaura maererano nenyaya yeblack market iri kushandiswa nevanhu kuti vaite pricing yemafuta nezvimwe zvakasiyana siyana saka nokudaro tinowanidza kuti petrol yedu nedizel yedu dziri kubuda panze kwenyika nokuda kwekuti vanhu vanenge vachitenga vachibvumidzwa kutenga vobuda nepetrol yayo plus vazhinji vomuno munyika medu vaakuita yatingati black market mukaenda pamaservice station anenge achingova madhiramu chete chete namajerikeni achitowanda nokureba kupinda motikari saka ndo zvimwe zvatinoona zvinokanganisa nyaya yedu yefuel asi pandiri kutaura nemukudari pese pese ndinenge ndichiwana maripoti avanhu vanenge vachikomplaina kuti kuno airiko asi vanhu vari kutaura namadhiramu pano iripo iri kutengeswa namaus dollars kutaura kuti kana tanga tichishandisa nenzira yakanaka dai tisinganetsekari namacues kana kuti miraini yatinoona iyi
asi vamwewo vemabhazi vanenge vari kuchema chema kuti dhiziri ravakapiwa rinenge shoma pamwaka uno wezororo nekudaro vaakudhurisira vanhu vachiti vari kutenga dhiziri pamukoto
ichokwadi vemabhazi vagara vachiwanza kuva nenguva ino yavanoita too busy kana kuti kushanda zvakanyanya nokuda kwokuti inenge yava holiday inenge yava kuva inobatanidza krisimusi negore idzva vakambosika nokumahofisi kwedu vachikumbira kuti tione kana tingapindudzira pakuvabatsirisa kuvabatsira rather kuti vakwanise kuwana mukana wekuti vawane diesel nokuti zvokutaura kwandaita vanhu vakawanda vaakugara pamaservice station hatizoti vachiita chii asi vachitora diesel vamwe namadhiramu vamwe namakontena vachimhanya naro kuti vagonotengesera vamabhazi vamabhazi vazvo varemeravo zvakare kuti kana vatengesera diesel nomukoto ivo vochiri voita sei pamaprizes avo vanenge vachiita ndo dambudziko raita irorero saka inyaya yandinoziva yamuri kutaura ndakatirayavo kubatsira munofanira kuziva kuti ibhizinesi ramabhazi plus havasiri vanhu vese vana mabhazi vanenge vachikwanisa kunge vane mafuta avanenge vachipiwa kana kuti avanopiwa nehurumende kana kuti neimwe kampani nekuti zviri kwavari kunge vakaronga kuti vanoita sei nokuwana kwavo mafuta iwayo saka nokudaro vanoitavo problemu iyoyo chaizvo yokuti iko zvino voita sei maererana nokushayikwa kunenge kwaitwa diesel vodhurisirwa ndinobvumidzana navo pane zviri kutikara kwavari asi kuzotengeserwa dhiziri pablack market kutaura kuti rinenge rabva pamwe parinenge riri saka kutaura kuti munyika tinenge tinaro dhiziri racho.